Dzangwa apiwa basa iri kwegore rimwe chete paine mukana wekuwedzera makore zvichienderana nekuti chikwata chake chatamba zvakadii. Vagwesela vanoti zvipa inovimba kuti Chidzambwa achakwanisa kuendesa maOrioles kumakundano e2019 Africa Cup of Nations sezvo asina chinhu chinomukanganisa sekurairidza chimwe chikwata chesiri maOrioles. Chidzambwa akasiya basa rake semurairidzi weZPC Kariba pakapera mitambo yemwaka uno. Asi vanotevera mutambo wenhabvu vane mafungiro akasiyana zvikuru pamusoro paChidzambwa. Bomwe mutsigiri wenhabvu vatatenda makazvu vanoti Chidzambwa anokodzera kutora basa iri.
Ya Sande Chidzambwa ndiye wataitoda isusu kuti aite kocho wemaOrioles nekuti ndiye akambodzidzisa kuAfrica Cup of the Nation.
Asi muteveri weCapes United vaInnocent Mutena vanoti Chidzambwa akambopiwa mukana wake akazviita, saka iko zvino yave nguva yevamwewo.
Haina hangu ana kufara nazvo kuti Sande Chidzambwa ndiye amuraidzi wemaOrioles nekuti time yake takambomupowo akaitawo zvakatifadza, asi tozotata kudochi mamwe makochi otimboona kuti vanosvika kupiwo.
Nhengo yeZimbabwe Fan Club vatinachemubayira vanoti Norman Mapeza anofanira kupedza basa raakatanga.
Bhazi reMapeza pabasa paki ngaende kumusha Kariba akaitadzai, nguva yake yakapfuura kudhara zvakwana.
Chidzambwa ari kuenderera mberi nepakasiyiwa naMapeza uyo akakunda Liberia 3-0 mumutambo wemaOrioles we2019 Africa Cup of Nations. Muteveri weBlack Rhinos vatapiwa mahwengwa vanoti Zimbabwe yave kuda murairidzi anenge Charles Mhlauri uyo akaendesa maOrioles kumaAfrica Cup of Nations zvisina kutamburira.
Aiwa Chidzambwa aka ndaambosiya bhozi ka kwaakaisa maOrioles vekutanga akatopinda neback door, toda vanopinda sirisi zvakaita Mushauri, saka anombotsvaga umwe munhu.
Chidzambwa ndiye murairidzi wekutanga kuendesa maOrioles kuma Africa Cup of Nations finals mushure mekuita izvi muna 2004. Asati asvika ipapo Chidzambwa aiva endesa Dynamos mufinal yeCup Champions League muna 1998 ndokusvitsa chikwata chimwe chetecho masemifinal emakundano aya muna 2008. Chidzambwa ndiye zvekare murairidzi ega kuchamhembe kweAfrica akwanisa kutora mukombe weCOSAFA Cup kanokwana katatu kusanganisira muna 2017. Asi vakawanda vanofunga kuti yave nguva yemurairidzi mutsva kuti arairidzewo maOrioles. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.